ndingati mabhuku pase zvawo akakosha pakuti matengi eruzivo. Mabhuku anotibatsira kuwana ruzivo mukudzidza kwatinoita muzvikoro nomakoreji, uye mukurarama kwatinoita zvinhu zvakaenzana kana nekuziva kuti mugadheni munorimwa sei, ruzivo rwekuti zvipfuwo zvinochengetwa sei, motikari dzinogadzirwa sei. Kusati kwane ruzivo rwako mazuva ano rweindaneti, bhuku ndorariri iro chairo rekuti pasi pese pakavakiwa nekuda kweruzivo rwaitambidzana nevanhu kubva mumabhuku. Nokudaro izuva rinovapo kupemberera nekuyemura kukosha ikoko kwemabhuku, uye izuva rokuti tiyeuchidzane kuti tine zvinhu zvakaita semabhuku zvinobatsira kuti upenyu hwedu sevanhu hufambe mberi hwakarongeka husiti pawo zvine pundusa.
Semunyori wemabhuku, pane zvimhingaidzo here zvamungati munosangana nazvo? Tombotiwo kune vamwe vechidiki vari kuda kunyora mabhuku pari zvino vari munyika. Ndezvipi zvamungati zvipingaidzo zvavari kusangana nazvo pari zvino?
Dambudziko rinozova futi kumberi pakuti kana wanyora kuti uwane vanokwanisa kubudisa mabhuku anoedhita nekutsikisa mabhuku acho vakuramba vachiita vashoma, zvikuru kuru kumabhuku akaita semabhuku emadetembo, mabhuku engano nyorwa manovel, zvimwe zvakadaro. Mapublishers edu vazhinji vakungonyanya kubudisa mabhuku anoshandiswa muzvikoro, nekuti ndekwavanoona kune vanhu vanokwanisa kumatenga, nekuti vana vechikoro vanofanira kuva nemabhuku. Zvakaita semadetembo nengano nyorwa zvakuitawo vanhu vashoma vanotenga, hanengati vanoverenga asi kuti vanokwanisa kutenga. Saka nokudaro bhizinesi racho kune vanobudisa mabhuku rinozoramba richivaremera. Ndo mamwe matambudziko aripo, uye pakubuda kwacho tinoona mamwe mabhuku aongobuda asisina kunyatsogadzirirwa nekutsvenenzverwa zvakanaka. Munhu ana angozvimhanyira kunoti angobudisa bhuku rake ega, ongobata unza neshamwari dzake nevamwe anomubatsira, asi zvisisina unyanzvi huya matraditional publishers aiyatsochenedzera mabhuku achibuda akanyatsonaka. Saka matambudziko akati wandei atinosangana nawo, asi tiongoedza kuti tishingire turambe tichiita kuti ane shungu dzekuverenga nevane shungu dzekuwana ruzivo nekuda kutandazwa nemabhuku vawanewo mabhuku pavanokwanisira.
Pane zvingaitwa here kuti tiwanikwe isu rudo rwemabhuku kana rudo rwekunyora ruchiwanikwa ruchisimbarara zvakare munyika?
Zvakawanda. Zvinoda kuti vanhu mushande muri pamwe chete, vanyori nevatsikisi vemabhuku, hurumende nemacommunity nemalibrary nesu vabereki mudzimba umo kungoramba tichiyeuchidzana nezvikuru nevana kuti ingoverengawo bhuku nhasi. Hongu kwane indaneti, kwana naWhatsApp nezvimwe zvakadaro, zvishandise. Asi wanawo nguva yekuverenga bhuku, nokuti bhuku rine zvaro zvarakakoshera zvinokubatsira. Saka mukufamba mberi tikakwanisa kudaro tichingoyeuchidzana nekuronga maprogiramu akatiwandei anopa vanhu ruzivo nekupa vanhu mikana yekusangana navo mabhuku nekusangana nevanyori, vachikwanisa kunzwisisa kukosha kwemabhuku. Zvinotibatsira. Uye chikuru kuru senyika yeZimbabwe, tikakwanisa kuti tinoita gadzirisawo fumo hwenyika huye hunobatsira kuti raramo yedu vanhu tese iye yakatiwo nakei, zvinotibatsira kuti vanhu havane kamari kokuzopota vachitenga mabhuku nezvimwe zvese zvinovabatsira muupenyu. Nokuti kana zvinhu zvakaoma, munhu azowana nguva yekumbuwa mari yekutenga bhuku kumba mwana achifanira kubhadharirwa chikoro, kana kuti mwana achida chinda chekuti azi mangwanani asati aenda muchikoro, zvinotinesei. Asi zvakawanda tiri kumboedza kukurukura sevanyori, tichikurukura nevamwe vatinoshanda navo kuti tingadini. Uye kune zvinhu zvakaita vakawanda vanotora mabhuku anenge abuda aya vonita mafotokopi vachitengesa kuvanhu nomuzvikoro. Ndo zvimwe zvinhu zvinoderedza nokuti ibhizinesi rinofanira kuti rirambe richiwana mari yekuti rikure, richibatsira kuti mabhuku adzoke achibuda manyuwani anopinda muvanhu. Saka kutangira mumacommunity matiri isu vanhu vabereki nevana tikwanisa kuedza kubatsira nokurega kutenga mabhuku akafotokopewa uye kukurudzira vanofotokopa nokutengesa mabhuku acho kuti imhosva yavari kupara uye vari kuparadza nyika uye vari kuparadza upenyu hwavanhu vakawanda vanenge vachishanda muindastri yemabhuku acho.